Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvivarewo Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose. Asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa.
Varayiridzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Tishi kukuti zvinzemutengo munyika zvainkeza ne 1500% yen po ofa 60%. Tishi pane huge difference inofanira kukava. Hoku tine ofa iyoyi machiremba hatikwanisi kusubsidize shandiro yedu panguva dzaanofanira kunge achitipa mari yekuti tikwanise kuchikavha gitiro iri.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa5 Gumiguru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarayiridzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers Rural Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarayiridzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarayiridzi.
Tabatana nevamwe vashandi kwatanga takakokwa veZimbabwe Labour Center tichitarisa urarama yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndo nyaya yataswera tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi?
Hongu tine vamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina kuikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema-chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandatiwa kuti ndipe hurukuro tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanyama ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangatamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marini kwasa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurarama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa14 Gumiguru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwawo?
Tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labor yake. Veboka redu vose vachange vasingaende kumabasa, asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaunions vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete. asi iri sago yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways, ungade ungashande kuGMB, chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete. Tichangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatanezve nevamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa. Tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa, kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe, raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende, zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vacitizens vese ari munyika, kuti vatange vambonzwisisa simba ravainavo izvo. Kana tavanzwisisa simba ravainaro, ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana taakuenda kuhurumende, tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira, vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Dzikatadza kugadziriswa, vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete, vabatane kuitira kuti kana kwakuratidzira kuratidzirwa nevanhu veboka reatruth, hakuchazi kuratidzwa neboka rangana. Kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Changa chichitira tadzidza kumashure uku kurwisa tiri mupata, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete, tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichidiwa zvinguva nenguva, kuti tifare tiwane tigire kodzero dzedu, kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, tingenura njere dzenyika takafarawo. Tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda, nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibwire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasise responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzi watinopa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro, richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Tokuti nezuro muchechano takapinda mune inonzi bipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesu vashandi tichiedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzidzisa yekuti ndingakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi mahealth specific allowance, isanganisira neyedu on call allowance yedu.
which is mainly as agriculture is over the past 7 years shifted at no ana RTGS per hour per unko increase only $4.50 if I mainly at $4.50 RTGS per hour. It's like the Zimbabwe Sugar Doctors Association, the Mirror Sugar Doctors Association, now Stambira, Vakaramba, Ofayo, Yuakabuda meeting. Yes, Vakazisa, what meeting you go to have Buddha more, I would Apex Council.
Say, Mrs. Sangano, Makaramba, Kutambira Maria Kangaya with Zero and Urumend.
Switch to good, Sinjem Tango, Minikasa Inkis, and 1,500%. The end to offer 60%. Which means it's going to be a huge difference in our cover. Which in the offer, Machiremba at Consul to be subsidized. Shandir, maybe Pangueza and Fanagachi to Pamari, which wants to discover the period. But 60%, so I want to have a second. But I offer in Garan, I can say, the only which wants up to get up by. Major Chungora, but three incapacitated.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kudai mimi kuti chiitwe nehurumende?
Tanga tati hurumende ngaireview malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tikuti isusu zvatichiwana zvezvakategwa pangava pane US dollars asvika 1.1. Ndapazvinotozvizvara rakuluza value nekuda kwechi? Inflation. But I also, since the Maria Times is not such one, you know, and a value in the US, the Canada, you mean they can introduce an interbank exchange. Then they can also withdraw my salaries, the Unichi, interbank exchange.
Dr. Ndoro, Vatereri, Varukunazun, Sisajazo, good Izo, Imimi, Murukuda, Badarwa Marie, Yaka in Zana, Renema, US dollar canautizo, Murukut, Imimi, Modautimu Badarwe, Mari, Zenpa Mwezi, Ziri. Zakaenza na nemari ya maibadarwa hapo maipua ijiri ma US dollars.
Tukuda zienza ni. Sezo uremende ya karamba jitai na ma US dollar uye za sirupa mteno ngetine ma US dollar. Kaichi enza na uye zaive ni bayon power. Sezo ya kambenge hiri payenge ni ma US dollar.
Kune wa mwewa rikuti uonguwa zose panorwa nzou uswa duo unokuwara. Nogudaro imimi mpamruku netzana ne urumende varwere ndio varku nyanyo kurwadzikana. Negura skirwa neupenyu munotora sei danho irori
zvinhu zvinotora chongorodo isina chimachiremba nekuti hazvifani kunge zvichiskapa nzvimbo yazviri izvi but isvosvo pamachiremba haimufanira kunge mudzidziso wekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvangu hazvinomira zvakanaka unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda mu Health Apex Council. Zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uko?
Tinoedza kuti kudza health services board neemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvo tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipart aiti uyezve kana platform yacho mazvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar anonge asinganyatsozvokuadreswa health apex council muya kuti zvitore nemubipartai saka shuri kuti health services board ngaigadzire imwe platform ure imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe zvii zvinotaurirwana zviri zvepamachiremba nyika.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board, sezvo sachigaro vesangano iri, Dr. Paulina Sikosana, vanga vasiri kubatika parunhare mbocha yavo. Asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba, ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza 8 mangwanani. Asi Dr. Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mumiriri weMDC Myfield West vaHepmo Chidziva vanoti shuviro yavo ndiye kuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
Haifi kuti mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro nekuti munongori nesekondari sikuru imwe chete. Mukati mehaifi kuti mune vanhu varimo vakafanana nenherera vatikwegura vasiri kukwanisa kunge vachichengetwa. Kune nyaya iriko yemapensioners muka vakabatirwa mari yavo iri maus dollars vakupihwa maRTGs vari kukomplainawo nenyaya inopa vanopihwa chikafu sechewelfare vakwegura vaya vari kukomplaina kuti vari kuuya nyaya yecorruption yavari kunzi vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikafu ichocho. Ndakatarisa mhaifield tine nyaya hombe yemugwagwa iri kuafrica nyaya yekuti zinara iri kupihwa mari dzine kuti ine zvinogadzira nyaya dzenzira council inotadza kuita access kumari iyo inenguva kati rodhi dzedu dzaapara. Touya kunyaya yemvura ini ndiri kuda kuti ndinge chichera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura seke pachikoro chedu chekwaedza hasina mvura izvezvi. Ndinotarisira kuti dai ndaiwana vanondibatsirawo vakwanisa kunge ndadrilla mabohos kuti vanhu vange vachibetsereka nemvura. Ndine project yandaa ndakatarisa kuti ndinoita yesolar project yekubatsira panyaya yemagetsi nekuti munyika hamusina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafecta kuzvikoro sepakwaedza vanofanira kunge pachiitwa metal work. Nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition nyaya yemagetsi hapana. Vefashion fabric nyaya yemagetsi yaafrica asi vana vari kunonyora mwedzi unotevera mudzidzo dzavo.
Kana paine vamwe vangada kukubatsirai vanokuonai kuti uyezve vangabatsira sei?
Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445. Ndo nhamba dzandinobatika dzipawhatsapp kana kungosevenzisa Facebook hepimo chidziva vanobva vandiwana kana tinonzi onarebo hepimo chidziva ndiyo akaunti yangu yeconstituency yehighfield.
Takatarira vechidiki tinonzwa vazhinji vachichema-chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimonde. Zvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vemuconstituency?
Inyaya yakaoma iyoyo kuti generation yevechidiki vakaoma havana access kunyaya yemabasa nekuti makambani mazhinji akavhara. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadrugs. Saka tiri kutraya nedzimwe nzira kuti toita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasastena panguva yavanenge vasina zvipita. Ndobva tiri kutotsvaga kuti saMP umwe unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge muchitambawo bhora notsvagawo netball vasikana dai mani nekuti vazhinji vaakuenda kuprostitution vamwe vaakuita zvemadrugs vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka kusina upenyu especially kune vechidiki vakawanda.
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepimo Chidziva vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPasta Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe, vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro, Pastor Teresa Dangwa. Mafambireiko kuno kuWashington DC?
Nhasi ndauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa, uye nemubatanidzwa wemadzimai wakapera masvondo mairi apfuura. Saka ndandauya nevaikanga vauya kuzotishanyira ma main speakers edu, umwe chete anonzi Prophetess Masego na Sister Mercy munomwezi ya muimbi wedu wekuZimbabwe, gospel diva wedu, ndianga achitiimbira pamaconferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container remabooks nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvinhu izvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Ndiri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandinoshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva program yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivuko. Iye zvine izvi tine zvikoro 45 zvatakaregista zvatiri kushanda nazvo. Ndoo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotitangise kuestablisha malibraries among maschools yeyatoshanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira ikokuno?
Ehe, tine chikoro chiri chemakristu iri muMaryland, imo muno muDMV mwenyu muno. Vakandikoka vakati mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe acho, vanogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kumba, vakatoti saka ndobva ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii, zvikanzi uyai nevhani. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona kuti zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii, tozviisa mucontainer. Uye zvegore rino tiri kuregista izvozvi, kutotaura kwandiri kuita kudai, ndatomboreceive message kune team yekuZimbabwe yeDangwa Initiative, vari kutofamba mumaruwa vachiregista anonzi maOVC. Maorphans and vulnerable children. Vana ivavo vasina, iye zvinoi takanzwa kuti maOVC vana, kwete kungoti maOVC chete, asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya, chero vasiri maOVC. Saka isusu edu nekuti tiri kutangiriwo padiki patinokwanisa, tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutoregista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District, ndo matakatangira kubvira muna 2008. Asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati, kana vari Nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika, aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa richabuda mumasvondo matatu ari kuteeraya, randakanyora reupenyu hwangu, rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyangowo uri munhu akaita sei, Mwari havarege kukushandisa. Hapana chinhu chinonzi naMwari ichi chitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watovemo mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro, richabuda zvakare, tichadzoka nichitaura nezvaro panguva inoteera. Asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu Pastor Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii, yatingati reintegration. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaEdison Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti ivo kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vanhu vabva mujeri vaakuenda kumusha kwavo mumwe anosotaitaura kuti aiwa ndenge ndiri kumaundari wenyu mumwe achiti ndenge ndiri mukorokoza mumwe achiti ndenge ndiri chii mumwe achiti ndenge ndiri kwakati haachataura kuti enge ari kujeri saka vakaona kuti purosesi iyeyo inotadzisa kuti munhu anzi ane chinobatsira chaawana kunge ari kujeri saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process kunove kunoita kuti maofficers ezvepca macivic society organization machechi vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvino zvinenge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara murukati neruzhinji ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa iyo inonzi corporation muex saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa
ko nyayawo yokuti vamwe vasungwa vari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri vopara dzimwe mosva kuti vadzokere kujeri pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvaabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri
pane rutivi rwechokwadi rwuripo nekuti kana munhu agere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardships ariko ekuti haukwanise kuwana basa hakuna kana kambani kana chii vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishopu nekuti mutakishopu hakuna munhu anoda kuzotora munhu anenge adaro vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonosenza mutakishopu kana mustreet saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita saka kana anotofungwa kutoti ndegai hangu ndigarei ndiimberi nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira
ko ukama hwenyuwo imi sesangano rezakuro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda
pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura nekuti isusu pachezvedu tinozoona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmates kana neprison community inenge yakanaka zvikuru nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison chinhu chatakatanga ichinzi prison festival an introduction yakaitwa nezakuro an initiative yakatorwa nezakuro kuti isvike pairi ipapo kuti vatange kuita miziki nei mukataura nevari muprizoni vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprizonasi
aiwa ndinotenda zvikuru vachiota nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa ndinotenda zvikuru nekuva yematipa yekutiteerera nenge nenguva yakanaka
manga makateerera kuna vaedison chiota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndoti murare zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi zpc kariba yaita mangange 0-0 nefc platinum yadha yarova ngezi platinum 1-0 chicken in yaita mangange 1-1 nechapungu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokuyeuchidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc
Soku isika tisenda.